Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 14 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira.
MDCT yoita sarudzo kuManicaland dzakatarisirwa nevanhu vakawanda zvikuru. Mvura yokanganisazve kubatsirwa kwevanhu kuManicaland. Kambani yeMetalon Gold yoronga kutengesa migodhi mitatu muZimbabwe nenyaya yezvikwereti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato REMDC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuita sarudzo dzakatarisirwa zvikuru nevakawanda mudunhu reManicaland. Musarudzo dzakapedzisirwa kuitwa muna 2014, dunhu reManicaland ndiro chete rakadoma munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora kuti vakwikwidze chigaro chavainacho ichi mushure mekunge mamwe matunhu ose ati anoda vaChamisa. Vamonzora vakashura mare apo vakakunda vaChamisa musarudzo dzakazoitwa kuCongress yakaitwa muHarare. Pari zvino vaChamisa vadomwa nematunhu manomwe kuti vatungamire bato vamonzora nemumwe mutedzeri wemukuru webato iri vaElias Mudzuri vari kuti vari kudawo kwikwidza chigaro chekutungamira bato havasati vadomwa kana nedunhu rimwe chete zvaro. Murongi webato muMDC vaAmos Chibaya vati sarudzo dzose dzavaita kusvika pari zvino dziri kufamba zvakanaka uye hapana munhu ati anyora tsamba yenyunyuto sezvinodiwa nebumbiro achiti haasi kutambira zvakabuda musarudzo dzaitwa. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanotiwo havasi kushaya hope neimwe nhengo yebato iri vaElias Mashavire vekugokwe avakakwira kudare repamusoro vachiti sarudzo idzi dzinofanira kumiswa sezvo vachiti dziri kutyora mubumbiro remutemo webato. Mukuzeya nezvesarudzo dzekuManicaland tabata vaMafume.
Tiri muManicaland, vanhu vafara, tauni yose iri kufara, vanhu vabva kumativi mana eprovhinsi yese, Chipinge nevamwewo vabva kuChimanimani tinovatenda vakwanisa kubuda matambudziko avanga vari Nyanga, Mutasa, kwese vabva vafara, vapembera kuona president wavo, vapembera kuona leadership yavo, vafara Congress yedu iri kutanga nokuwanda kwaita vanhu kuuya. Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira, vaya vanenge vachida kuti zvimire nenzwa tunzwa nenzira tine dziripovo asi tinodzikunda.
Tingatarisire kuti zvinenge zvabuda musarudzo dzekutsvaga vanonokwikwidza kuCongress zvingabuda nguvai?
Zvichabuda mangwana makuseni, tichatarisira kuti vanhu vachatanga kuvhota, vatotanga kuvhota madzimai nemayouth vachavhota, tofunga for the next 2 to 3 hours, then main wing yozovhota, then tozoannounce anenge akunda pakupera kwemavhoti iwawo.
Tiri kunzwawo kuti pane mumwe ari kuzviti nhengo yebato renyu akaenda kumatare achiti munofanira kumira kusarudza vatungamiri ava nekuti mazuva ekuita Congress asati akwana. Zviri kufamba sei?
Dare hari manage mapolitical party, hakuna munhu anoenda kudare kuti titarisire zvichaitika. Tirikuita Congress yedu anenge akanyunyuta, anenge ane zvaanoda kusimudzira, anouya kuCongress otaura. Igore rechifaifa hatingapfuuri gore rechifaifa tisina kuita Congress. Kana une chigumbu, tine maprocedure, tinotambira zvigumbu kuno. Ukada kumanya uko nekokoko uchiti uchatsvaga, tichango kusiya uri ikoko, chitima cherusununguko chichiinda mberi. Uyo ari kuti aenda kubatare handisi kuti nhengo yedu. Nhengo dzedu tiri kusangana nadzo kumaprovinsi apo nepapo. Ndo kunotongwa nyaya dzeMDC, ndo kunotongwa nyaya dzeshanduko. Tiri bato revatsvene, hatirambi tichiinda kumudzimu kana kunoshopera kune mamwe matare atisingazivi. Tinofamba mugwara rechija ratakavasiyirwa navamoge mutsvangirai.
Mutauriri weMDC paJacob Mafume vari parunare kwaMutare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaita hurukuro neZBC uye bepanhaure Herald iyo ichaburitswa musi wa18 kubvumbi pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika. VaMnangagwa vakati muhurukuro iyi vari kuwirirana zvikuru nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vanoti vari kurapwa kuSingapore pari zvino. Vanotiwo vaMugabe munhu wavanoremekedza zvikuru. Vakatiwo vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya yeguku rahundi, asi vasingakumbiriri regerero pane zvavanonzi vakaita munguva iyi apo vainge vari gurukota rezvevasori. Mukuziya nezvemashoko ava Mnangagwa, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge tikavabvunza nezvekudyidzana kwavo navaMugabe.
Chokwadi chiripo ndechekuti ivo vaMugabe vave hariyo fanzinofa zvatinoziva tese, zvekuti makore avo panyika takatarisawo semunhu ati kurei aanogona kunge asina kunyanyowanda. Saka zvinogona kunge zviri pamwoyo pavoyo vaMnangagwa kuti kana vaMugabe vachizonge vachizororawo zvavo vazorore vasina chigumbu navo. Asi zvimwe zvatinoziva ndezvekuti vanotenge vaMugabe vanogona kutenge vachitoramba vari chipanga mazano chavaMnangagwa, nekuti ivo vaMugabe vanenge vakazotendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ivo vaMnangagwa vakatendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ndosaka zvisingashamisi vaZulu kuti munotoona vana vaMutasa vakudzokera kuZANU-PF, vana vaMutinhiri vari kudzokera kumusangano wavo iwoyo weZANU-PF, kureva kutoti pane panomboita makakatanwa, asi machindarumaya nevanhukadzi vanozowanika vachikurukurirana vachizodaidzana vachizotaya wakataka pandoo kure. Saka ngatidzokerane. Ndoona sekuti ndizvo zviri kuitika ipapa.
Totarisawo imwe nyaya vakataura vari kuti ivo vanhu vakasununguka kuti vange vachitaura nenyaya dzeguku rahundi. Semaonero enyu vaMabenge, nyaya iyi ingagadziriswa sei kuti zvibva zvaita kuti nyika ifambire mberi?
Pamuromo iwoyo vaZulu ndo panoshanda shumo yekuti totenda dzamwa dzaswera nebenzi. Ndinoona sekuti panofanira kunge pachifambirwa mberi manje, paitwe kuti kana paine mapoka anogona kuumbiridzwa kana kushandiswa aripo acho, asi ari mapoka ekuti tomboti semuenzaniso inenge iri kana Truth and Reconciliation Commission kana zvimwe zvakada kudaro zvakambeitwa kunana South Africa, zvaa zvinopa vanhu mukana wekuti vanotaura vasingatye, vanotaura vasingambunyikidzwi, nyaya yacho igozewa. Vanobuda pachena vachibudawo pachena kuti tisi takaita izvi, takatumwa nanhingi vanenge vachida kuti vambosvima misodzi vasvimawo, asi vozonzi vanenge vachida kunzi vakombanzetewe vokombanzetewa misodzi yopukutwa nyika yofambira mberi zvinganaka. Ndinoona sekutoti panotoda kuti vanhu vamire pachokwadi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo kune dzimwe nzvimbo dzekumanikaland, uko kwakaita dambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai zvitevera kunaya kwemvura mune dzimwe nzvimbo kutanga nemusi wechishanu kuchipinge nechimanimani. Izvapa kuti dzimwe nzira dzange dzambogadzirwa dzisafambike zvachose. Asi munyori bazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti hurumende yechina iri kuedza kubatsira Zimbabwe kugadzira migwagwa iyi. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi tabata mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadon maguta.
Ya kwakanaka chaizvo kwese kwana risiti kwana mutango ndanditaura neshamwari dzangu dziriko motikari dzacho iri kufamba bhezi kwakwabva kugredi kune madhaka asingaiti vasora vari isolated kusora nezuro nanezuro usiku hwanhasi yanga yaanani saka nhasi ndopatopa mukana wekuti magredi anga avhura mese muri kutedza nekugadzirisa munoita kugadzirisa kuti motikari dzifambe futi zviri nani otherwise masupplies angadzoka futi kumasuro saka nhasi muno mungangu dzatosora dzigadzira panonzi pacountry club pane bridge rakatorwawo ipapo kumberi uko pane panonzi pagridge dzaosvika kuchato ndazva kuti papa ari kusotwa amene kuna na skyline nekuti skyline ndazva kuti as much as saka vari disi nemheremhere kuzama kugadzirisa kuti zvii
tichitarisawo nyaya yekuwanisa vanhu chikafu mvura yakachena nezvekupfeka zvaamira sei
panhau yemvura tinoramba takaisimbirira pane vari kuuyawo nemvura inenge yakavhenekwa kudhara itreated water yavari kuuya nayo vachipawo iri muzigubhu tinotenda isevhisi yakanaka inobatsira but short term because ukapa munhu 5 liters waungaramba wakatakura 5 liters kubva kwamutasi saka taikumbira kuti dai paita vanouya zvavo nemawater guards akati wandei nematablets ekutisita mvura because nyaya yemvura ichingori yeburning east hatisati taona kuti zvanyatsokugadzirwa nenzira yatingafarira especially mumalocation ndova machidzokora old location nemedium vanhu vari kungochera mvura mumarwizi vachimwavega saka pane nyaya then zvekupfeka zviri kuuya but distribution yacho haisikufamba zvakanaka nokuti vanhu vanongozvikaraidzi mongova vanongokandirwa muno edha kutora one sim waishaya wozoona dzimwe hembe taudziona dzakatsetwa masango mwakatova oversize yasingakwani saka panoda kuti pagadziriswe kuti hembe dzacho kadai dzichigoverwa munhu anopuwa mukana wekuti anyatsotora zvaanokwana vanhu vasangobvuta vachingotora nezvavasingadi ozoti amunzira worasa yeti kune dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vasati wana zvinhu yesterday chai chai vanokwana chikukwa vakasvika uno kuod 16 they traveled more than 25 kilometers kune vakauya vachitaura kuti tiri kufa nenzaro hakuna chati chauya vakangohora kamwe zvaidonhedzwa nendege unfortunately kwakazonaya mvura yakati wandeisora nezuru nanezuru saka kuchafambikiwo zvavo
vapadon maguta mugari wekungangu kuchipinge east vanga vari parunhare kuchipinge kwakare tabatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana avo vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai uye vachaomesera vose vanenge vachida kuba zvinhu
vanhu vari kushanda chaizvo siku nesikati vanhu hapana chatingashora tinoshora mbavha vanobava vatovashora vane ruvoko vanofunga kuti ha panapa panenge pawanda mafuta regaendeni namangu kumba kwangu aizvo tinoti pasi nazvo asi mukushanda kuri kuita vanhu vese nevari kubatsira vachiisa mari dzavo makaona mutungamiriri wenyika vakaunganidza vemabhizimisi ende pakabuda mari dzakawanda zvikuru izvo tinofara nazvo chaizvo makubvira kunevo kuchina vari kubatsira kuvaka mabridji vari kushanda futi usiku nesikati vasingazorori izvo tinozvitenda vechiuto nemamwe mavolunteers macivilians namachurch organizations vari kubatsira kuti zvirerukire vanhu vakapindurwa nedambudziko aiwa tinozvitenda nokuzvikudza aiwa izvozvo izvo tinozvigamuchira chaizvo mapathologist mauniversities ese ari kuuya achibatsira kuti isu seuniversity tinogona kudai vamwe vari kuti tinogona kudevelopa a new type of settlement vamwewo vekunananasi ndo vari kuita zvedna and so on vese ivavo tinozvigamuchira tinotenda vanhu vari kushanda zveshuwa vanhu vari kushanda zvemene mene asi panoshandwa pakadaro nyasiri hadzishayiki asi kana nyasiri dzikabatwa dzichafira mutorongo dzakapfeka makaki
mati vechina vari kubatsira vakatanga riini uye ndeapi mabasa avari kuita
vatova nekanguvana pakaitika kubva vatikatira dambudziko ndofunga tanga kuti ndo rimwe rapfuura ndopavakasvika ndokubva vatanga kutobatsira kuvaka mabridji munovaziva kuti kana vechina vovaka vanovaka kunge masvosve vanongoti bhabhabhabhabhabha zvatopera kana zvinongoita muchuru pachuru zviya ndo maitiro avanoita saka izvozvo tinozvikudza chaizvo
munyori mubatsi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari parunhare muHarare
bepanhau resunday times rekusouth africa rinoti mukuru wekambani yemetalon gold vamuzi kumalo
Vanoti varikuda kutengesa makambani matatu anochera mugodi muZimbabwe anoti Mazowe, Chamba neRed Wing. Vakumalo vanoti varikutadza kubhadhara chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. Kambani iyi irikutadzawo kubhadhara vashandi nenyaya yekunetsana nebhanga guru renyika reRBZ iro rinonzi nemakambani akawanda anochera migodhi harisi kunyatsovapa mari yavo zvakakwana. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kuvharwa kwemigodhi iyi kuchaomesera vashandi zvakanyanya.
Mashoko anenge asina kunaka kunyanya kwatiri tinomirira vashandi nenyaya yekuti tiri kuona kuti mavasa anogona kutorasika. Taitarisira kuti tingawana mainvestors kana kuti mainvestors aripo anofanira kuenderera pamberi vari munyika. Asi kana vakutotanga kuti zvavaremera ndedzine nyaya dzaingogara chingotaura kuti environment iripo haisi kuvaka ufumi. Nyaya dzemari tingangoti mapolicies zvavo neenvironment iripo haisi kupa confidence kune vane mari kuti vapote varipo kana kuti vabudise mari dzavo kana kuti vaexpande.
Tombotarisa iwo makambani anenge achivharaya vamoyo, vashandi vari kupiwawo here mari dzavo dzemudyandigere?
Kwete, kune vese varasikirwa nemavasa nekuvharwa kwemakambani nevaya vano varitrenjwa kambani chiripo. Makambanis ese ari kuisa mapayment plans vari kutadza kana kuita on nenyaya yekuti vanenge vachiti havana mari. Saka vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemavasa vari kungobuda zvavo kusina zvavanazvo. Zvinonyanya kurwadza ndezvokuti vanozoenda kumapenjeni kunodrowa mari. Vano tinosangana nenyaya yekuti tinosvika vana Old Mutual vana Fidelity vachida kambani yakatogara isingaunzi mari yenyu kunoku. Taane makore mairi matatu mari yepenjeni yenyu isingauyi. Saka hapana zvatinokwanisa kukubatsirai kana mari idzodzo zvisati dzabhadharwa.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari vaRunare muHarare.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, tinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki munyika. Nyaya yekuti vechidiki vari kunwa ananabhurongo uyezve vachiputa zvinhu zvakafanana neglue kana kuti mbanje. Chinangwa chiri chekuti vari kuda kukanganwa matambudziko avakatarisana navo muupenyu hwavo. Vamwe vari kuti havana zvekuita nenguva yavo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vari kuti mabasa hakuna vari munyika haisi kubatsirika. Ngatiendei kuna vaCharles Nyoni, umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Tinzwe zvizere. Vanyoni, maapinda muchirongwa mutara, zviri kufamba?
Ndinofara chaizvo, ndinokutendai nekuva neni pachirongwa chechidiki.
Aiwa, tiri kufara kuva nemi pachirongwa. Tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
Ichokwadi chaizvo chekuti vechidiki vanosvikira pakuva vanotora zvinodhaka nekuti vanenge vasina zvokuita. Tese tinoziva kuti vechidiki kuti vagara vakasikwa vaine simba rakawanda rekushanda nerekuita zvese zvavanoita nesimbadaro. Saka nhau yekuti vanenge vasina basa ravari kuita rinozovapa ivo kuti vazonotsvaka kuda kuzvizorodza nekuzvinyaradza munhau yekuchora zvinodhaka. Izvi zvinoreva izvo zvinokonzeretwa nemamiriro enyika yedu. Tikatarisa mamiriro akaita nyika panyaya dzeupfumi, mwana wechikoro akapedza chikoro anogona kugara 10, 15, 20 years asina kana kumbodzira ashanda nenhau yekuti hakuna mabasa, hakuna zvekuita. Izvi zvinhu zvinozokonzeresa kuti vechidiki sevanhu vasina zvekuita vopesera vakungowana vachitora zvinodhaka.
Pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vechidiki vari kuchema chema vachiti mabasa munyika hakuna uyezve mari mumabhanga hakuna. Chitiudzaiwo kuti vari kuiwana kupi kumari?
Mari yekutenga zvidhakamisa haisi mari yakambowanda yekuti tingaswerotaura nezvayo, nekuti zvavanoita vechidiki vanosangana vogeza mota, vokumbira kana kuporisa bhuti mumastratoumu kana kutengesa zvavanotengesa kana kutsvaga mari nenzira zvipi, vounganidza mari varipo 4-5 kuti vese vabatanidze vatemeka bhodhiri kamwe chete vanoeka bhodhiri kako. Haisi nyaya yekuti mari inodiwa ipapo mari yakawanda.
Takambowana mukana wekukurukura nevechidiki vemasangano akanangana nekubatsira vechidiki munyika pamusoro penyaya iri mugango nhasi. Ivo vanoti vechidiki vekumaruzevha kumaruoko vari kupiwa mabasa ekunotengesa zvinodhaka. Pavanobatwa nemapurisa vanosungwa ndivo, asi vanopa mabasa havasungwe. Tiudzewo maundiro enyu pamusoro penyaya iyoyo.
Ichokwadi chaizvo kuti zvinhu zvinotoitika munharaunda dzatinogara, asi chatinofanira kuitanga tacherechedza chakakoro chekuti izvi hazviitwe nemunhu wowese wenyika, rangofananawo nini anenge angomuka pamba pake ofunga kuda kuenda kunotora zvinodhaka kuti aedze kuindisa. Zvinhu zvinoitwa nevanhu vakuru vanotoremekedzwa munharaunda ndo vanhu vanouya nezvinhu zvinodhakamisa zvinosvikotsvaga vechidiki vanogara munharaunda vanodzivana nevakomana munharaunda kuti vavape kuti vatenge, nenhau yekuti ava vakomana vanenge vasina zvekuita uyezve vanenge vachitodawo kutsvaga mari nekuwanawo kurara kuti vararame vanotobvumawo kuti vatore zvinodhaka izvi kuti vatengese. Chakakosha ndechekuti hurumende kana yozoshandisa mutemo mapurisa osunga haasunge vacho kwazviri kubva, anosunga ava vazobatikidzwa vachiringisa. Zvinova izvo zvinosiya vaiva vari kuunza zvinodhaka munharaunda kuti varambe vachiunza, nekuti vanenge vaine mari yekubhadhara pamwe chete neyekupa chioko mhume kana vabasa.
Nemaonero enyu hurumende inofanirwa kuitei kubatsira vechidiki avo?
Zvisa zvirongwa zvitaura zvacho zvavainazvo. Pane bhanga ravakaita revechidiki rekutora mari, dambudziko rinoitwa nehurumende iri nderekuti bhanga iri rinozopedzisira rakushandiswa nyaya dzepolitiki kuti vechidiki vawane mari. Zvinova izvo zvinhu zvinokonzeresa dambudziko, nekuti kana tichitaura nezvenyaya yevechidiki hatina saidi ratinotarika, tichitopa vechidiki vese semwana wese wezimbabwe ane vaiya ane kodzero yekuita mabhizimu ake. Varimo chaizvo vana vechidiki umo vanotuma bhizinesi idhias kwavo twakanaka kwekuti vakawana rubatsiro remari kana netii vanogona kutoita zvimaprojekti kwavo vakatotanga vakatozopedzisira vakutora vamwe vanhu vebasa. Asi kuti hurumende yedu manje haizozivi kuti hapasi pese panoshanda nhau dzinechekuita nematongero enyika.
Aiwa vanyoni, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Ndatenda hangu, mufaro wangu kuvawo pachirongwa.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Tanga tina vaCharles Nyoni, umwewo wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @bigmike3 bigmike3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatati chikurukura muchirongwa nhasi. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Uye vateereri, musakanganwe kuti kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu tinenge tichikupai chirongwa cheLive Talk. Musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveLive Talk pano paStudio 7. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tati regai timbokupei hurukuro yatakaita na baba Charles Charamba.
Utauya one moyo yenyu. Utauya kutonje. Mazuva ano ndofunga munoona upenyu huriko ndeve madamba refu asi imwe nguva zvekare kune masingles kunova iko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingles saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda but tine zvakawanda zviri mu 2019 izvo
kana vanhu vangu vanoda mwanetsarangu vakasininisa vakasiya zvakaipa vakataka chiso changu kana mata papo ndiri kudenga chanzwa kuchema kwavo chapodza nyika yavo ichavaregerera chapodza nyika yavo ichavaregerera
pane dzimwe dzaakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei
ehe dzimwe dziri kutsikiswa dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi tinova basa redu chairo ratinonyatsokutoraramira saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu resi saka dzimwe dzichange dzakawanda nokuti basa richipo
Tikona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy. Muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindustry yekuimba?
Tiri kuedzawo kuimbresa zviripo zvakafanana nezvedande mutande zveinternety netechnology dziriko. Asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community, what's also usable nema clients. Saka in this part of the world we still have a clientele that is driving motor dzinobva kuJapan, dzimwe dzacho dzinenge dzichirira maCD. Vazhinji vanofunga kuti tikavaudza kuti maCD achiri kukosha, vanofunga kuti takasaririra. Hatina kumbosaririra, but watinobikira music ndiye anofanira kutiudza kuti tiri kumupa music iri pai. Saka kazhinji kana vaimbi vekuZimbabwe kuno kunyanya pavanotaura nezvepiracy unobva zvichinzi makasaririra kosei musiri kuita zvinoita vamwe. Aivaka anoteerera music yedu haasati aitawo zvinoita vamwe zvacho izvozvo, achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD. Saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD. Saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform, but piracy kabande kacho kanodawo zvemaCD. Yes, it is destroying the hopes of many musicians.
Tombowo tarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero. Oh. Imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu, uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa?
Musambo wenziyo dzechitendero wanga une kadisadvantage pamazuva awo ekutanga, but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music. Kubva pavakapinda mumainstream music imomo vaakutambidza nawo Limelight nemimwe misambo inenge ichimuka. Ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know Zim dancehall. Kana chino chichiuya chine zvachinoitawo kuvanhu vanenge varipo. Zvakafanana nemuenzi munyowani akasvika tinombopawo attention kwaari, but gospel music ndo music, it's the music that is going to last and it's going to get into eternity. Ndopa yakanakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka haisi music
ichaoneka ichange iri pano, and yes, it also follows the dynamics of culture.
Tinotenda baba charamba vachitaura nezve mimanzi yavo pachirongwa chedu chechitendero nasi. Aiwa vateereri, sezvongu yapera, regai tikusiyei muchinzwa nhau dzeIzindebele na Chris Gande. Ini ndini Blessing Zulu.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.